vashaura nevatsigiri vezanupf pamusangano waitirwa paacadia community hall muno muharare nhasi vachiwenga vati hurumende ine urongwa hwekudzosa dhora remuzimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari vachiwenga vakurudzirawo vezvitoro kuti vabvume kutambira mhando dzemari yakaita seecocash pamwe nekuti vashandise makadhi ekumabhanga vachiwenga vati kudzoswa kwedhora remuzimbabwe kuchaitwa zvichienderana nekusimuka kunenge kuchiita upfumi hwenyika vakati zvinhu zvese zvinofanira kunge zvanakira veruzhinji muna 2025
we must all now work so we can bring our own currency which we are
tiri kuda kuita kuti upfumi hwenyika husimukire tidzose mari yedu yemuno yatinokwanisa kuzodhinga kuita kuti tisazoite dambudziko rekushayikwa kwemari
mumwe mutsigiri wezanupf anga ari pamusangano uyu muzvare Susan Mapisa vati pfungwa dzavachiwenga dzakanaka zvikuru sezvo mari yave kungowanikwa pamukoto
ini ndakamirira Acadia ndinoitambira zvikuru nenzira yakanaka nekuti US dollar riri kutinetsa vanhu vari kutitendera mutsvitsi mari dziri kubuda mumabanks dziri kunotengerwa panze saka nekuti vati mari yedu ida kudzoka tinozvigamuchira zvikuru ndiri kufunga kuti macompanies akavhurwa mabasa akavepo vanhu vese vanobva mustreet voenda kumabasa therefore hapana need yekurwira that US dollar US dollar riri kubetsera kutenga zvinhu kubva kwenyika vaive varida kurishandisa ndo vanozopera vakunotenga mumastreet
izvi zvatsinhirwa nomumwe mutsigiri wezanupf vacharles chaneta
ichokwadi uori hausati watombobatwa uri ukuru wokuti mabatirwa unoitwa ngaubve palevel grassroots level bhikozi wakawanda vacho vese muupenyu hwedu vati kutarisa tichiona ndezvekuti zvese zviri kuitika ndezvekuti zvinotangira pasi zvichikwira zvokwira zvodzika pasi saka tinongoti handiziviwe kuti anokwanisa kuti azvikwanise kuti abate kuti zvidzoke panomausi ndiani
asi umwe mutsigiri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare Rebecca Masukume vanogara muacadia makare umo maitirwa musangano uyu vati zvataurwa navachiwenga izvi hazvina musoro vachiwenga vavimbisa kuti hurumende ichaita kuti vanhu vose vanogara muacadia vatariswe zvakafanana nevamwe veganda dema vachiti makaradhi mazhinji ari kuonekwa semaalien vakati vachaita kuti vapiwe zvitupa zvisina kunzi alien vatiwo nharaunda yeacadia inofanira kusimudzirwa munyaya dzemigwagwa nzvimbo dzekutandarira pamwe nekuita kuti zvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari zviwande munzvimbo iyi sezvo mune zviviri chete mumwe mugari womuacadia amai n downward vati upenyu hwakavaomera zvokuti vari kuswera vachipemha
because chimwe nguva ndinoenda kunorara ndisina kutya and for the past 18 years I've been living on kukumbira which is not nice handina kuzvijaira muupenyu hwangu kubvira taimu ndiri mudiki kusvikira nanhasi ndiri munhu aitionera yedza but handazopedza ndakukumbira because I got no then kana ndiri mustreet ndichikumbira unonzwa mastreet kids achini makaradzi ari kukumbira manje chichiti marimaks asina kunaka then woona vamwe vacho vachiti dzokerai kumusha kwenyu ndabva ndati dzokera kumusha kwangu inini ndekupi ndiudze
asi vachiwenga vati kana veruzhinji vakavhotera zvanopf musarudzo dzemusi wa30 chikunguru zvinhu zvichavanakira ndakamirira studio 7 muharare ndiri Thomas chiri pasi.